varungu varungu, this is Ororo Motors. Jagwa yenyu iripo iyi. Yeah, ibamba chete rakarohwa mumberi po jagwa yenyu. Rakasimba 200 zvinoenda nayo Ororo Motors. Asimbisi anozama kuita sei. Right, tabva ku Ororo Motors takuenda kumota chaidzo chaidzo. Iwe pabefore yako kana uchida kuziva kuti mota yako iri very good sei. Grade racho inotangira kufanira kutanga pa4. Grade inotangira pa4. Kaona chinzi 4.5 year as good as new. 5-6 panonge pachikwira manhamba zvoreva kuti mota yako yakanaka. Zvafanira iri panapa ishi. Yakanyorwa kunzi number 10 pascreen. Which means yakanyorwa kunzi number 10, which means it's good grade this one. Kana tinogona kuenda futi pamwe pane imwe screen pairi ndikuratidzei. Pane chinenge chidisk so che round each. Yakanyora kuti 10. Apa. Ndo inenge ri grade rako remota. Saka paunotsvaga mota yako tsvaga grade kuti riri pachi. Apa iri yakaiswa pa 6, pa 10, 6. 6 is the best, 10 pa grade. Handiti 10, 6. Ndosamaona kuskrini yakanyorwa kunzi 10. Ndozvinokudza kuti mota yako yakanaka sei.